Chekwata chengezi Platinum Stars kana kuti madamburo charamba kusuduruka kubva pamusoro petafura yekaso laga Premier Soccer League. Zvichitevera kushanya kwavakanoita ndokunokunda Bant Rovers Muluveve Stadium nesondo. Chibodzwa chakabva kuna Donald Teguru chakapa madamburo mapoints ese matatu ndokupinda mapoints makumi matanhatu nematatu. Kwasara mitambo mitatu chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. Madamburo achiri akaenzana pamapoints ne FC Platinum iyo yakazvambura ZPC Kariba 3-0 mumandava stadium nemugovera nezvibodzwa zviviri zvakakandwa naCharles Panda nechimwe chete chakabva kuna mukokeli Dube. Ngezi Platinum Stars ne FC Platinum dzine mapoints maviri pamusoro pedynamos zvekuti mumwe muteveri wenhabvu vatatenda makazhu vanofunga kuti iko zvino yave nguva yanomen mapedza nekugona kunenge kudada yekutora mukombe uyu mushure mekungopedza vari pachinhano chechipiri makore akawandisa apfuura.
Nomen mapedza ane nguva achingopinda panamba 2 iye zvine zvi mamire vaita mutambo ka Platinum yakutohwina FC Platinum. Nomen mapedza ndaona achitora mukombe.
Asi Dynamos haisi kure kure nemukombe. Mushure mekurova chapungu 1-0 muNational Sports Stadium nesondo izvo zvavapinza pamapoints makumi matanhatu nerimwe chete. Vatsigiri veDimbare vari kutenda Quality Kangadze uyo akakanda chibodzwa chakavapa mapoints aya mumutambo wanga wakaoma zvikuru. Muraridzi wechikwata ichi Lloyd Mtasa anobvuma kuti zvanga zvisiri nyore kubuda nemapoints ese pamutambo nechikwata cheAir Force of Zimbabwe chekugweru ichi.
Mutambo wanga wakaoma zvikuru ende mukaona panotambwa 1-0 zvinobva zvangorakidza izvo kuti mutambo wanga wakaoma. Semurairidzi hapana murairidzi anoda kutamba bhora achikundwa, saka kana mahwinawo unonzwawo kufara.
Dynamos ine mutoro mukuru kuedza kudarika Ngezi Platinum Stars ne FC Platinum tichitarisa mitambo mishoma shoma yasara. Asi mumwe muteveri mukuru weDimbare vaBen Makorori vanoti Dynamos yajaira kutamba iri pakamanikidzana sepavari pari zvino, vachiti ivo pakugumisira Dimbare ndiyo ichatora mukombe.
Dynamos ndokonzesa pressure vana Platinum waya kana vakatora masanga pressure ndoyedu takatodyaaama brand pressure.
Pamusoro pekurwisana nengezi pamwe neFC Platinum, Dynamos iri kufemerwa mugotsi neChicken Inn iyo yave nemapoints makumi mashanu nemapfumbamwe mushure mekurova Cholocho Pirates 1-0, Cholocho yacho ichibva yabuda muPremier Soccer League nekukundwa uku. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Haumain 0, Capes United 1. Yada 2, Blauwe City 0. Wange 3, Highlanders 0. Triangle 2, Harare City 1. Black Rhinos 1, Shabani Mine 1. Kwasara mitambo mitatu zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: Ngezi Platinum Stars 63 points. FC Platinum 63 points, Dynamos 61 points, Chicken Inn 59 points. Zvichitevera kubuda kweBant Rovers neCholocho Pirates makundano enhabvu yepamusoro aya, zvimwe zvikwata zvatarisana nenjodzi yekunotamba nhabvu yepasi pasi yeDivision 1 mwaka unouya ndeizvi: Black Rhinos 39 points, Yada 37 points, Harare City 35 points, Blauwe City 35 points, Wange 34 points, Shabani 33 points. Zvikwata zviviri kubva pazvikwata zvitanhatu izvi ndizvo zvichaenda kudivision 1. Mitambo yeEnglish Premier League yaiveko yakafamba seizvi. Chelsea 1, Man U 0, Man City 3, Arsenal 1, Tottenham 1, Crystal Palace 0, West Ham 1, Liverpool 4, Southampton 0, Burnley 1, Newcastle 0, Bournemouth 1, Swansea 0, Brighton 0, Everton 3, Watford 2, Stoke 2, Leicester 2, Huddersfield 1, West Brom 1. Ndakamirira Studio 7, Muharare, ndini Michael Kariati.